Mumashoko kwatorere nhau sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezvimu raiti rati pane munhu akuvara muCharles Austin Theatre apo pange pachizeyewa bhiri rePVO iri. Vamwe vapinda mumisangano iyi vanoti vachisidzirwa zvapakuti vaende muupoteri. Chakonzera mutauro zvinonzi inyaya yekunyorwa mazita kwange kuchiitwa vanhu sematauriro aMai Joyce Mungu.
Maina uzomboenderera mberi komiti yabva yangobuda yaita ishu yeregista saka zvakabva zvanzi ange kukunyorerei vanhu then kubva kwatoita umaatotedzera kuti aiwa ndirema yengiwo vamwakati handiwo materorist acho saka
muchinoi musangano wambomiswa nekuda kwemhirizhonga muchure mekunge vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF varambidza mumwe mugari vaDonald Chinotuna kupa pfungwa dzavo vachiti vainge vataura zita rebato ravanotsigira. Kunyange sachigaro wekomiti yanga ichitungamira musangano vaDexter Mangaliso vapindira vachiti mugari apedzise pfungwa yake, mugari uyu abva atoma bato rezanu PF nezita izvo zvawedzera kusawirirana.
Kune mama organization anonzi vanonzi maaffiliates of zanu PF party.
Vanhu vakawanda vati vange vave kutya kutaura zvapakuti vangoita zvekunyora pfungwa dzavo pazvipepa vachipa vashandi veparamende sezvinobvumirwa nemutemo. Asi musangano usati wamiswa, mumwe mugari wemuchinhoi vaThomas Mapara vanga vapa pfungwa dzavo dzekuti mutemo uri kuda kuiswa unodzvinyirira masangano akazvimirira. Asi mumwe watsigira bhiri ndivaonias mawe vati rakanaka kuti hurumende inenge yoziva mashandiro emasangano akazvimirira ioga.
Because my NGOs are engaged to promote homosexuality, to promote my non-cultural beliefs, values, ethos, and so forth and so forth.
Biri iriri kushorwa neUnited Nations ichitinokanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga munyika. United Nations yakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise ruoko rwavo kuti uve mutemo sezvo uchityora zvibvumirano zvakawanda zvakanyoreranwa neZimbabwe nenyika dzepasi rose. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pamutemo uyu.
Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unoreveza.
Asi mukuru wesangano rakazvimirira roga rezvimu raiti vadzikamai bere vanoti mutemo uyu hauna kunaka.
Mashoko ekuti bhiu iri riri kuuya kudzivirira kuti maNGO vasasponsor terrorism asi mashoko echokwadi wayo, evidence iri paground inopokana naizvozvo.
Nyaya yekukanganiswa kwemakomiti eparamende kuita misangano yave nemakore ichiitwa asi pasina vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yemhirizhonga iyi kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.